Mumashoko balane mtange retwitter Zimbabwe Electoral Commission yati kubva musi wa 24 kusvika nemusi wesvondo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,191,320 ndivo vange vatarisa mazita avo mugwaro revavhoti vachishandisa dande mutande rekudzvanya *263#. Vamwe vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 352,284 ndivo vainge vaenda kumahofisi ezeki kunotarisa mazita avo. Vanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaaustin ndlovu vanoti kunyange chirongwa ichi chapera vanhu vakawanda havana kunoongorora mazita avo sezvanga zvakatarisirwa.
Saka nyaya iripo chaiyo yakanyanya kukoshesesa ndeyekuti haina kuwana uwandu hwevanhu vataitarisira kuti vauye kuzoona voter roll.
Vandovu vanoti pamwe izvi zvakakonzerwa nekuti vamwe vanhu vakatarisa kuti mazita avo akanyorwa mugwaro iri vachishandisa dande mutande rewhatsapp. Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESI vaAndrew Makoni vanoti uwandu uhwu hushoma zvichienzaniswa nevanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanonzi vari mugwaro revavhoti.
Takatasa namba iyoyo inamba isina kunyanya kuwanda zvakanyanya tichitarisa population yedu kuchakamira sei yevanhu vanovhota 5.8 million zvichida kuti zvishoma. Kureva kuti vanhu vangonotarisa vanokwanisa kunge vangori chidimbu chidiki diki chaizvo tikatarisa vanhu vakanyoresa kuti vavhote. Namba iyoyo iri pasi pasi.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaostaro chiziva vanoti nyaya yekushaya chivimbo nezeki ndiyo yoodza vamwe mwoyo.
Taona kuti vezeki vapedza 10 days akunopera zevoter inspection. Chokwadi vanhu vakawanda havana kuenda kunotarisa. Vamwe vakashandisa mafoni vachiona kuti madetails avo afamba mushe. Tiri kufambira mberi kukurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota nekuti zanu yanga achishandisa chitsotsi chekuti idimotivete vanhu kuti vasavhota. MaZimbabweans, yes, tine dambudziko nenyaya yezeki. Ndo nyaya dzatofanira kugadzirira kubana kuti zeki iite independent nekuti totarisira kuti igadzire nyaya iyo. Ndosaka tichitaura neshamwari dzedu kuAfrican Union nekusadi kuti gadzire issue yecredibility and independence.
Mutauri webato rinopikisa reMGCT vaWitness Dube vanoti bato ravo riri kukurudzira hurumende kuti ribatanidze kutorwa kwezvitupa nekunyoreswa kuvhota uye kuti kana munhu afa paanopiwa gwaro rekufa anofanirwa kubva abviswa mugwaro revavhoti. Dzimwe nyanzvi dzezvematengerwo enyika dzinoti nyaya yekunovhota haicharemekedzwawo nevakawanda nekuda kwekuti vanhu vave nepfungwa yekuti kuvhota hapana chakunoshandira munyika vachiti kupedza nguva. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.